manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera kukadzi 29 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZANU PF vanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatenda ibiti. Mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano rekavhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumusha weSt Mary's chitungweza nhasi, maswera muine bata murefu, bata mupfupi, apo vechidiki veMDC vanga vachirwisana nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Afumo bata jongwe nemuromo akananga kumba kwemutedzeri wasachigaro webato iri uye vari mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nerimwe sangano rinonzi Zimbabwe Concerned Citizens Forum ekuti nhengo dzaro dziri kuda kunovaka musasa padzimba dzevatungamiri vebato reMDC vanoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatenda ibiti uye vaSikala vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatenda kuti muchitungwiza maita mhirizhonga.
Ichokwadi pane mayutsi vafamba vachipisa mataya vakapwanya bhazi rezupuko windscreen vakatorera vamwe vanhu macellphone. Saka mapurisa vazoenda vakasunga vanhu 11 vari moko yemapurisa achitaura kudai. Uye tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese, ngavatevedzere mitemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Tabatawo vaSikala Mbune kuti tinzwe divi ravo.
Mapurisa ndoamuka nhasi mabakwedza kuuya kusvika pamba pangu kuzondivhiringa ipapo. Saka vasvika zviripo ndechokuti ko vanhu vati ko ini raioti mavakazara kwakai muchiuya pamba pavasikala chanesa chii?
VaSikala handivo chete varara vamire vachitya kuitwa kanyama kanyama. Munyori mukuru webato iri vatenda ibiti vanotiwo pane vamwe vanhu vamboedza kuda kuya kumba kwavo nhasi. Vachitaurawo neStudio 7 vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataurai kandishaya vati vatungamiri veMDC ndo vakadaidzira zvirango ndokusaka vari kuronga kuenda kunovaka misasa kudzimba dzavo.
Saka we have now realized kuti aka kana uyu akamisa mari aifanira kuraramisa nyika yese. Which means either iye ndiye akapiwa mari yacho kana kuti ane imwe source of fund inomuraramisa iye. Ndoyaakunzi nemacitizens taakuuyawo mukoma tizombogarawo kumba kwenyu tichidya zvamunodya tichirarawo pamunorara tichitsvagawo maschool fees kwamuri nekuti mune imwe source of funding yakakubai kuti muclose yaifanira kudyiwa nemunhu wese. Saka haisi demonstration vaenzi varoda kungoenda kudzimba dzacho.
Asi zvanhasi vakandishaya vaudza Studio 7 kuti havana kunge vatumira nhengo dzavo kuenda kudzimba dzevatungamiri veMDC ava.
Ndo urongwa hwatombomira nekuti hwapindwa nehonye iruda kukonzeresa violence inova ivo pachavo vakomana vasarudza nzira yekuzviprotekta nayo vaona kuti bheta vafanoita violence vega. Vafunga kuti macitizens akapusa zvekuti achaita dance according to their tune oenda kudzimba dzavo votanga kurwa mafactional fight MDC vaishandisa macitizens. Saka macitizens vezvi discovered kuti no takuda kutoshandiswa nevanhu pahondo dzavo kuti vazviprotekte ende kuti vascowe mamaxims ya political party.
Vabiti vatiwo zviri pachena kuti vechidiki ava vari kushandiswa kubva kuhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudhanqube kana mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati vamunangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Iwayo ndanonzi Manyepo. Nekuti kana iri nyaya yemahuman rights nenyika dzinotonzi ishamwari dzeamerica asi dzine mahuman rights records asingatauriki vanotsveka vanhu misoro vasina kutongwa vanovharira vanhu mumatirongo vasina kana kumbobvira vaendeswa kukoti izvozvo tine nyika dzakasiyana siyana hatingadi kudzidoma nemazita asi dziriko saka nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kuimprova pamahuman rights inoita maeconomic nemapolitical reforms ndeyemanyepo.
Vanyati vakurudzirawo mapato ose zvematongerwo enyika kuti aedze kutaurirana pane kuita zvetsvimbo mugotsi. Kunetsana panyaya yezvirango uku kuri kuuya apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo nemamwe makambani avo vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanoti vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vanofanira kutanga vaongorora kuti chii chakambopa kuti zvimwe zvakatenderanwa kuti zviitwe pavaive mutongigava muZimbabwe zvizadzikiswe. Vambeki ndivo vakabatsira kuti muZimbabwe muitwe hurumende mubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Vanonzi vane chido chekuedza zvakare kuyananisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi vaMnangagwa vanoti nhaurirano dzinofanira kuitwa pasi pePollard iyo yakaunganidza mamwe mapato madiki kuti vaite nhaurirano. Asi vaChamisa nekune rimwe divi vanoti Pollard kupedzera hoko padehwe retsindi uye havasi kuzopinda muhurukuro dzePollard. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaKagoro.
Ndofunga mamiriro akaita zvino anenge achida kuti titsvake nzira yekuti vanhu vataurirane vagare pasi paitwe hurukuro yekuti nyika inogadziriswa sei. Asi vamubeki vane nhoroondo yavo.
Munorevei apa vaKagoro?
Ndo vakambova mediator pakati peMDC nezano muna 2008 pakazoitika yatinoti government of national unity or inclusive government. Zvichireva kuti hongu vane experience asi tichida kuziva kuti vane chidzidzo here kana kuti zvidzidzo zvavakadzidza nezvakaitika pamusoro peinclusive government. Apo ndiri kureva chibvumirano chachaitwa neboka raMDC nerezanupf. Zvizhinji hazvina kumbobvira zvaitwa zvazvabvumirano. Zvichireva kuti vamubeki vasati vatanga kuda kumidhieta vanofanirwa kuongorora kuti nemhaka yei takakonewa kuita mareforms angabvumirana muinclusive government.
Asika iro bato reZANUPF richitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti nhaurirano dziripo dziri kuitwa pasi pePollard.
Mamhanyiro avari kuita vakananga kusiriko. Direction yavananga haisiyo nekuti nyika yevakwe nezvavada kuita. Ndosaka tatisu ngavagare pasi vataurirane semapolitical parties neMDC. Haikona kungokono kunotsvaka vanhu vanoti naimi. Unovuya kuti munhu ukatora mavhoti evanhu vese vada kuisa muPollard. Handisi ngosana moya hamu, uyu mujuri hamu, manyika hamu, ningi wotora vasara vacho woedza mavote 40,000 atokona ningi ninge havasvika 100,000 right woti all right ndo vanhu vamuri kuti tichagara pasi toita dialogue nava vakamirirani vamwe vacho vakamirira vanhu hamusikuda kutaura navo ndo kuva chituta kwakawanikwa nambuya vangu kuya kuti unoda kutaura nevanhu vasingakubatsiri nechinhu.
Ko vePollard havasi vana veZimbabwe here vanganzi havakwanise kugara patafura vachitaurawo mamiriro akaita zvinhu munyika?
Hatirevi kuti havasi maZimbabweans, aiwa tongoreva kuti kana muchida kutaura neruzhinji rweZimbabwe chienda izvi handiti machechi ati huyai titaurirane makaramba kuendako dai manotsvaka vamwe vanomirira vanhu vana muzvina bhizinesi vashandi vekulebha kumatrade union mayouth vadzidzi munyatsogara pasi motaurana navo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrian Kagoro vanga vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura ivo pamusoro peurongwa hwehurumende hwekuti vavhure zvitoro mumakamba emasoja nemapurisa ekuvatengesera zvinhu zvakachipa. Regai titange kunzwa kubva kuna muzvare Tabitha Manyoni vari muHarare.
Inini hangu handina zvezvinhu zvakanaka. Ndinoda kuti zvinhu zvese anokoshesa masoja ndikuzetite mazvezve zvautora zvemusoja. Ndichori nemusoja anotoshanda kuBaraki akatondikureta 50 years aitindaomerwa nehupfu nezvinhu zvechikafu chemumba ndikamupa. Ezvinezvi kuti andibhurire mari akutonesa akuzotabhana pamimi wani ndekutotanga ndatombochatobvotanga ndakumbira kubata. Saka inini aminotika vamunangagwavana dzisi nevanhu ndofesi ndinoda kutanga kuita. Ndinoda kuti kana vachitiva kumisira masoja mashopsi kuBaraki nemapurisa asi pamavhoti vavanovanda kuvhotera ruzhinji rweZimbabwe vari kuedza kuti saka isusu tinoti hatishande kugovernment hatishande pakuchipurisa hatishande kuchisoja zvasei titikusirwa mashopi tonzi tichitenge kunodhura noti hatina basa tinokosha ngo yemavhoti hazvinombonaka. Ivo vamutuli vakutaura izvozvo ndo vamwe kuti vakavayo vakaparadza mari yaishanda munyika tichibvovaisa mari yavo kubhondi nhasi utudzo zvinorwadzo tanzi mashopi tumaendisa kuBaraki kuti rwadzisiwo kwakaita sei kuvindo vachitiona senge tisiri vanhu ingatisi tivanhu tinovhota ingavani and tinotovhota darika masoja pane nonovhota masoja anenge akarindira vanhu havasi vanopinda mukuvhota vanozonovhota pati zoita vanovhota here kana kuti havavhoti zvii zvinotirwadza mezvezvi ndada kudzeti hupfu tiekunokwa ndinogara hausitiwani kana uchinge wawanika uri kuwanika uri pa220 karenda ndiye kuwanike murungu wangu ari kutengesa hupfu murungu wangu ane prize but isuso tinomushandira but anotitengesera hupfu andozoti ini hasipa muchikwereti ndikuda cash enda kuna chemahara kuchinoize chokwadi zvamataura ndakaendako kana kusina chitupa utenge
dai maiwana mukana wekutaura neiyo hurumende maiti chiini.
Aini ndemuti hangu vamunangagwa vadai mangoti ndirotizi kwezi tese tiri vanhu vamwe chete tikuona nhamo izvizvi kuti hanzi nekushaya upfu transport izvizvi kukwira chiko 10 first bond panhu panofambwa tinangoti 3 minutes transport kusedza 10 first bond hanzi mafuta asikuwanika tikutenga kumikoto nema20 years per 5 liters saka taakuita ziripo zviri kuti rwadzisa nokudai vagadzirisa nyika hamenoti vanango kuri kutaurirana kwa
tonzwazve kubva kuna vamanyoni vari muHarare.
Kushituka kwacho hakuchawanike zvitupu kwena mapasipoti mapasipoti kwacho hakuchawaniki mapasipoti tiende kuhupfu kwacho hupfu hauchawanika tiende kumafuta 2 liters nhasi yekunopinda mapick and pay ndaiona iri pa90 bond ndinoiwa nepi mari yem vakapinda pap akawaka eko kesh ishamba sezve zviri zvakamaka isina mapercent vakafurirana naye muturiye kuti ngatisei mapercent mari yetu kusumudza nyika iri kuti mari yacho tinongonzwa kuti yabiwa zvani zvo isisora machingo fita homwe dzakapfuma kare tolamba tichingo vafita vatinzwira kuti tiri isiwo titi dirai mavhejo vachidya mazungu nemari yedu sishoma yacho iyo saka iyo varida kunonatsa kune masoja uko ndoko varida kunotanga kukavha ikoko amugabe kana muchindinzwa kwamakarara naitaura chokwadi kuti hapana wandinokusiyirai vakanga vazviona ndikatombovablema baba vaitaura munational sports ko amugabe takanovadzisa sei vakatifurira ndiyo tete mavhe itisi tatitori pamabasa isu tikangoona ndege dzaakutenderera hapana chamakamboona imii muri ikoko tikati zvii zvaakuitika tikabuda kunze kwemagedhi totoona kunze kwatozara zara masoja vaakutotisvosva kuti handei handei takanobvisa amugabe pasina maelections
topedzisira kunzwa kubva kuna mai jani vari kurisape vachitaurawo pfungwa dzavo
ngoma ndiyo ndiyo zviri kumbotaurwa nevamwe ndo zviri kuitika ukuno ini ndikuona ritori dambudziko ratoita hurumende ravatosvika panhanho inonzi wava desitare nekuti sha mukaonawo kuti ini mai jani ndine vana vangu ndobva ndaona anevawa mwana wangu pamhuri ndiyewo ndoti ndofidha iyeye pamwe ava ndoasiya instead yekuti nditopa vasina vacho zvinorei nekuti zvino mukatarisa munoka muzimbabwe kuti vanhu vaakutambura zvezvo kusvika papoindi yekuti munhu achakwanisikana kutaura kuti ndine nhamo yakutoonekwa kunge zvinhu zviri normal kune vana vakuri kukura business masoja ndiopiwa zvakachipa wai mutivhu 7 tero asiri mutivhu 7 mwana wezimbabwe anofanirwa kuti awane zvinhu zviri nani
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirwere checoronavirus chapararira kune dzimwe nyika nomwe izvo zvasiya misika yemari pasi rose yandengendeka. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization raisa chirwere ichi pachidanho chepamusorosoro chekuti vanhu vanofanira kugara vakangwarira. Kusvika nezuro nyika itsva dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Mexico, Nigeria, New Zealand, Lithuania, Belarus, Azerbaijan neIceland. America yave nevanhu vana vakabatwa nechirwere ichi asi pasina umboo hwekuti vakasangana nevanhu vanacho kare here. Vanhu vemudunhu reSouth Carolina vari kuvhota nhasi musarudzo dzemaprimary dzebato remadhemocrats. Sarudzo idzi dziri kuuya pamberi pedzimwe dziri kuitwa nemusi wechipiri svondo rinouya dzinozivikanwa nekuti Super Tuesday sezvo matunhu 14 achivhota panguva imwe chete. Vari kutungamira musarudzo idzi paongororo dziri kuitwa kuSouth Carolina ndiva Joe Biden avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives umo anoita hurukuro nezvemagariro evanhu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubata mari inoita zvikamu 2.5% kana zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana zvemihoro ivashandi vehurumende vanenge vachida zvavo kuti vange vachipinda muurongwa hwehomwe iri kuumbwa inenge ichizobatsira vashandi ava nekuvakweretesa mari vachibhadhara nemari dziri pasi. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMasaraure.
Tinotenda mukoma dzoka.
VaMasaraure, taona muri kunyunyuta sesangano pamusoro peurongwa hwehurumende hwekubata mari inoita 2.5% pamihoro yevashandi vehurumende. Mungatiudza pamusoro pechinyunyuto chenyu?
Chakutanga tinyunyute zvakanyanya ndechekuti mari inoda kubatwa ndeyedu maseevhanzi, asi hapana hurukuro kana nhaurirano dzakamboitwa nehurumende kuti itizivise kuti ine mufungo wakaita seuyu. Zvimwe zvinorwadza zvakanyanya kuti tinozvinzwa pamapress conference, asi iri nyaya inoenderana nemari yedu yatinoshandira vachiita urongwa hwavo nemari yedu isu tisina ruzivo nemari dzozoda kufambiswa sei. Zvazvino zvino pakaratidza kuti zvidza zvakanyanya kwavanenge vachiita. Ndikatarisa nyaya yekubatidzwa mari sepapaisekenda isiriyo mari yekutanga, tichatitambotarisa kuti vanoda kuishandisei. Tagara tinobatirwa mari dzenhasi nekuti nanhasi mari dzacho hadzizikanwe isarikana dzekuti dzinoshandiswa sei. Tinongonyanyonzwa ikoko, imwe inenge yabiwa, imwe yatorwa nangana, imwe yatadza kushandiswa zvakanaka. Tine mari dzepapenzeni ma7.5% atobatikwa zvakare. Mari idzodzo tavine nguva tichibvunza kuti tiziviseiwo in real time kuti mari yatozvidzwa nemunhu imari, asi vanhu vari kusvika papetichaya vachitadza kuzodziwana mari idzodzo, zvichiratidza kuti mangori mafiga ari kudhidhakta akusvika zvirika ari kuendeka. Tichatabva panyaya yekonsultation yechipiri chinonyanya tishungurudza nechekuti tinonzwa kuti panoda kuvhurwa zvitoro zvekubatsiridza maifomed forces anove masoja pamwe nemapurisa nevamo kuti vakwanise kutinga zvinhu zvakati chipei. Saka zvinotishungurudza kuti vari kugura pamari yedu, vachigura pane mari yemunhu we vonovhura zvitoro kuti vashoma ivamo. Izvi kuda kukonzera mhiri Zhonga mupublic service. Tiri kuona zviri zvinhu zvakadistabilisa sector public service zvichikanganisa kuzowanzwa kwemasevisi nekuti vashandi vehurumende vagara vachiora mari shomanii yaakuzopatangwa ichitura vamwe. Zvinove zvinhu zvinoita kuti vamwe vashandi vazorega kuita mwoyo wavo wose pabasa ravo ravanenge vachiita.
Asika vaMasaraure, tanzwa hurumende iri kutaura kuti homwe iri kuvhurwa iyi hainei nenyaya dzezvitoro zvamuri kutaura izvo, uye mushandi anenge asingadi kuisa mari yake imomo haapindi, hurumende iri kutoisa 100 miliyoni yekubatsira homwe iyoyo, munoti?
Izvi zvazvitanga kutaurwa pavanhu vaivaridza nyunyuto yavo, asi vakare tinoziva vanhu vatiri kushanda navo mukanzwa vachitaura vachidai kazhinji kacho mari dzedu, asi hazvirina akatarisa kuti hatina kuzoenda kuzvitoro ikoko ndiani iko zvitoro yachona ichazidiitibvafuti zvitoro zvavari kuvhura izvi mari dzacho dzikange dzabvafuti. Inyaya yekunge vari kuona kuti vanyanye konzera kuti tsuma kwevanhu, asi nenhoroondo yatinayo navo tinongoziva kuti mapuro yacho ndo urongwa hwavainawo hwekumanisidza vanhu kuti vasabdisaizi.
Imiwo sesangano hamuone here zviri zvinhu zvinobatsirawo vashandi nekuti vanenge vachikwanisa kunge vachizokweretawo dzimari vachidzosera nemutengo iri pasi pane kunge vachienda kunokwereta kunzo?
Izvezvi mari dzatiri kubatirwa dzenasa idzodzizvii kana dzadziri dzichiri kubiwa dzichiri kudhaivhetwa mabasa adzo. Tichitarisa nyaya yesocial security tingangobrodhene mabasa enasa tichimbovhara mabura ari kurasikanawo mari ikoko. Zvese zvinokwana zvekutora mari muchidzorera zvinokwanisa kuitwa nemari dzekusocial security yenasa. Hatidi kukureta imefandi kungokureta mumafandi kuwedzera mubasa, tingatongodhaivhetisaya mabasa anga achiitwa nenational social security authority nemamasecurity tichitoti awedzere kusvika kuhealth care nezvimwe zvinochengetedzawa malonzi waya anokwanisa kuwanikwa ikoko. Zvese hapana midzi yekuwedzera chimwe chihomwe chatinoziva kuti ingori nyaya yekuvhura mikana yekunombo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMasaraure. Maita basi. Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu Chamuno piwa neni, Jonga Kandemiri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Munau dzemitambo vanotungamira nhabvu yepamusoro yeCastle Lager Premier League havasati vave nezuva richatangwa mitambo yemwaka uno. Nenyaya yemari panguva iyo basa ratanga kugadzira nhandare dzenhabvu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti havasati vave nezuva richatanga mitambo iyi sezvo vasati vaziviswa kuti makundano aya achange aine mari. VaNdebele vanoti vakamirira kutanga kunyorerana chibvumirano nevanovapa mari veDelta Beverages kuti vazobuditsa kuti urongwa hwavo hwegore rino hwakamira sei. Totarisa nyaya yanetsa yenhandare dzenhabvu. Basa rekugadzirisa dzimwe nhandare dzakarambwa nevekafu rasimuka zvine mutsindo muHarare zvichitevera chipatapata chiri kuitika muRufaro Stadium nemuGwanzura. Vashandi vekanzuro yeHarare vapinda mubishi rekugadzirisa Rufaro neGwanzura kuti dzisvike panokodzera kuti dzitenderwe kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika chemaWarriors. Mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vanoti vakatanga nezuro kugadzirisa zvinodiwa nevekafu kuti nhandare dzavo dzikwanise zvikare kuunganidza vanobva kune dzimwe nyika. Kunyange hazvo muNational Sports Stadium musina zviri kuitwamo. Patashanya muRufaro Stadium nhasi vashandi vekanzuro vanga vakazara vari mubishi kushanda nzvimbo dzakasiyana siyana munhandare iyi. Mashoko atanzwa zvekare ari kutsinira kuti muGwanzura Stadium kwasimuka mushando. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti vaisa chikumbiro kune vekafu kuti vambopiwa nguva yokutsvaga nyika iyo Zimbabwe ichatambira mutambo wayo we-2021 Africa Cup of Nations neAlgeria musi wa-29 Gurume.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal nekafu kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti paitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese kusara kwemabucket gate. Takambobata vamwe vedu vekusouth Africa neZambia kuti tingogara takagadzirira kuti imbeivhende kuti apiwo yedu inoramba tinenge takwanisa kutambira kusouth Africa kana kuzambia.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter gurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vatsidza kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti nhandare idzi dzagadziriswa. Nhandare dziri pasi pemakanzuro emaguta kunze kweNational Sports Stadium iri pasi pebazi rezvematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Mumusha weSt Mary's kuchitungwiza moita bata murefu bata mupfupi pakati pevechidiki veMDC nemapurisa. Vamwe vechidiki veZanu PF nevanofungidzirwa kuti vasori voedza kuda kunovaka musasa pamba pavatendai biti. mutungamiri weZifa otaura nezvenhandare dzenhabvu dzakanzi hadzina kukodzera nesangano reCAF achiti achiri kuda kuti Zimbabwe itambire mitambo munyika kana kuti kana zvanetsa yoenda kuSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.